maonero atinoita mukomanda yekuti tiri kuona kuti hurumende iri kushandisa mutemo nenzira isiriwo. Mhosva dziri kutongerwa vanhu dzesubversion idzi imhosva yekunzi munhu anonzi iye ari kuda kupidigura hurumende kana kuti ada kuita overthrow egovernment kana kuita kuya kunonzi undermining power and authority. But tinoona kuti vanhu vari kusungwa vana napasta Ivan Mawarire. These guys are vanhu vanongovawo maactivists vanotaurawo pavanenge vaona kuti either pane udzvanyiriri kana kuti vanhu ngavaratidzire. Izvozvo zvinhu zvinobvumirwa uye zvinotenderwa bumbiro remutemo kuti vanhu vane freedom kana kuti vanowaniswa mukana wekutaura zvavanenge vachifunga. Ende zvatinofunga hazvifanirwa, hatifanirwi kungotaura zvatinofunga kana zvichiwirirana nehurumende. Kana zvatiri kufunga zvisingawirirana nehurumende, tine kodzero sevanhu vezimbabwe kuti tikwanise kutaura zvatinenge tiri kufunga takasununguka. Saka toona kuti zvaakuitwa nehurumende yavo munangagwa izvi ndokuya kunonzi kutsvaga uroyi usipo, kwaakutsvaga munhu wese anenge ataura anything chiri chavanofunga kuti iwo hachisi kuvasapota votonziya tovasabvesha. Inyaya inokuvadza yemutemo wemunyika nekuti macases ari kubuda esubversion aya they are not anywhere close kusubversion. Ndinorangarira ini kuti vamwe vanhu vakambotongerwa nyaya dzesubversion ndiana Muzorewa nana Dabaningisoli, asi panenge panotori nenyaya dzekuti vanenge vatonzi tatsvaga taona kuti munhu anga ane zvombo tazoenda kumba kwake tikawana ane magrinedi. Saka munhu angaida kutoita hondo yekuti aburise hurumende mukutonga. Ndo panobuda nyaya dzesubversion izvozvo. Asi nyaya dzekuti munhu ari esitting MP Sajana Mamondoi wonotorwa ari pakati pemusangano zvinokwadi zvonzi pane maacts of subversion, tinoona kuti tadzokera kure kure kwatakabva kukare kare nenyika yedu nokuti zvinhu zvinova zvinotityisa nekuti katyamadzi.
Vasande, tichitarisa hurumende yavamunangagwa yakati izvo iri kuuya ichizosandura zvinhu, munoona paine mutsauko here nemaitiro ehurumende yavamugabe panyaya dzekupomera vanhu mhosva yekuda kupidigura hurumende?
Hapana mutsauko uripo pane mabatirwo ari kuitwa nehurumende yavamunangagwa nezvakanga zviitwa navamugabe. Mutsauko watinotoona apa ndewekuti iwo tinoita kutoona kuti tichi otherwise vamugabe pavakanga vachitotonga pane too nedzimwe nyaya dzekuti vaitodzoreredza anana munangagwa apa nokuti tinoziva teso kuti pakutonga kwaita vana mugabe vanana munangagwa ndo vakanga varivo vakanga vari mumashure vachiita mabasa mamwe ose akaipa aidaidzirwa nava mugabe. Asi chataa kuona panana vamunangagwa nekutonga kwavo ndekwekuti havasisina anodzoreredza. Saka huipi hwose hwekutonga hwaakubuda pachena. Nemwedzi mishomanana yasvika yatonga hurumende yavamunangagwa takutiutoona kutoti iri tori worse than matongero sese aitwa nawo mugabe. Hatisi kuti mugabe akanga ari raiti, akanga aitotadza zvikuru kwazvo. Asi ivava vavapo ava ndo vanhu vaaitoshandisa. Asi iyezvezvo havasisina anodzoreredza, havasisina medical voice of reason kanoita kuvaudzawo kuti no ngatiti tichizoka pane zvatiriita izvi. Iye zvinezvi hapasisina anovadzora.
Vasande, kune vamwe vari kuti izvo nyaya iyi hadzichisinei nekutyorwa kwemutemo asi kuti zvinhu zvine chekuita nezvematongerwo enyika, imi munozviona sei?
Ndizvozvo chaizvo, ndozvitoripo. Hapasisina nyaya dzemutemo apa, yatongova nyaya yekubata vanhu kana vanhu vasingawirirani nematongero avari kuita ndovanenge vachingotora vachisungwa vachipinda mutorongo.
Zvii zvingaitwe nehurumende kugadzirisa gakava riripo here? Tikuona kuti izvo pane kusawirirana pakati pehurumende nevanoita zvematongerwo wenyika vachiipikisa.
Chinongodiwa apa ndechongotere hurumende ngaitevedzere mutemo nemafambiro avanofanira kunge achiita, nekuti kana pasina kutevedzerwa bumbiro remutemo zvakanaka hationi kuti panowana kutongeka kwakanaka.